ichokwadi tiri kugadzirisa nyaya yebumbiro remutemo mangwana pekupedzisira. Izvi zvichiteera kuti tiri kuda kuti tiendese bumbiro iri kuparlament svondo rinouya musi wechipiri. Saka tiri kugadzirisa national report yedu pamwe chete negwaro racho tichiriona kekupedzisira risati raenda kuparlament. Aka ndiko kekupedzisira tichitarisa gwaro iri kuti riende kuparlament. Tiri kuda kuti nemusi wechipiri topa notice kuparlament kuti tiri kuzovapa gwaro irori musi wechitatu tobva tapedza nazvo togadzirira kuenda kureferendum.
Pangatarisirwa here kuti pane vangaramba zviri mubumbiro iri?
Hapachina nguva iyoyo, hapachina mukana iwoyo, nokuti mapato ese akawirirana nechekare. Takaenda kuvatungamiri wenyika vamugabe vatsvangirai navamutambara tikapedzerana zvekupedzerana hakuchina achauya achiti zvakati handizvide. Isuwo zvatisingadiwo zvirimo, zvisingadikuwo nezvamupf nevamwe zviripowo zvakare. Saka tikaramba tichiramba tichingodzokorora tinenge taakupedza nguva tichiti tiri ipapo yava nguva yevana vezimbabwe kuti vachiongororavo bumbiro iri, kwete kuti mapolitical parties arambe achingoita gakava nezvebumbiro.
Nezuro takanzwa vabiti vachiti pane zviri kunetsa zvakafanana nezvekuburitswa kwenhau pamwe chete nenyaya yezeki. Kunetsa uku kwakamira sei tichiona muchitimi gwaro rebumbiro remutemo rapera?
Zvinhu zvakataurwa navabiti hazvisi zvinhu zvemubumbiro remutemo kwete, zvinhu zvemumitemo midiki inenge ichizogadziriswa kana taita bumbiro remitemo. Bumbiro remutemo wedu ndiyo rinenge riri mutemo mukuru pane mimwe mitemo yese. Saka tumitemo tudiki twese tinofanira kuchigadzirizwa kuti tuwirirane nezvemubumbiro. Mubumbiro umu takanyora kuti vanhu vese vari kukondesa maelections vanofanira kubvumirwa kuti vaende paterevhizheni, paredhiyo yenyika pamwe chete ngatitii vamugabe navatsvangirai vari kukwidzana. Vamugabe vakapiwa 5 hours paZBC, vatsvangirai vanofanira kupiwa 5 hours dzavo. Ndizvo zvinotaura bumbiro redu remutemo. Saka taakuda kuti mitemo midiki ichigadziriswa kuti iwirirane nebumbiro.